2020 Mo Ibrahim Index yeAfrican Governance iri kutiratidza iyo kuti Zimbabwe yakwanisa kukwirira ranking yayo kana takatarisa nyaya dzeFoundations for Economic Opportunity and Human Development. Hongu overall rank yedu haisati yanyanya kukwira zvakanyanya zvayo tichiri panumber 33. But tiri kuona kuti pane kaimprovement kaitika and kakakosha ikako.
Sei muchiti izvi zvakakosha Dr. Chitambara?
Nekuti maripota akadai aya anokosheswa nevanhu vanenge vachida kuisa mari vatingati mainvestors. Saka nyika kazhinji iri kuita progress yakanaka in terms of kusimbaradza nyaya dzegovernance, in terms of kusimbaradza nyaya dze even human development in my institutions, zvinoita kuti my investor ade kunge achiisa mari munyika iyoyo. Uye zvinoitawo zvakare kuti zvemabhizimusi zvivandudzike, zvive nyore, not just even kuma foreign investors but also even ku malocal investors. Saka zvakakosha kuti tirambe tichiimprova performance yedu, tirambe tichistrengthena ma institutions edu egovernance, kuitira kuti environment yedu iwe yakasununguka.
Asika vamwe vanenge vari kuti havatenderani nezvimwe zviri mugwaro iri, zvikuru pachitariswa nyaya dzeuori, vachiti havasi kuona zvinenge zviri kuchinja muZimbabwe umu, munoona sei nyaya?
Chiri kuitika ndechekuti hongu in terms of kuisa atingati mainstitutions oro mitemo tamboita a bit of progress ipapo, basi dambudziko rinowanzokuizouya in terms of implementation yema institutions. So on paper, yes, the pane progress, but I think pachine ma challenge paku practice ma institutional reforms iyayo, nemango ma rules and regulations.